Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 12 ndira 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Misha makumi maviri nemipfumbamwe kana kuti 29 yakakanganiswa nemafashani emvura iri kunaya zvakanyanya mune mamwe matunhu munyika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu nemamwe anoti ari kushungurudzwa nekuwedzera kuri kuita nyaya dzemhirishonga munyika. Sangano rinobatsira munguva dzenjodzi Receive Protection Unit rinoti misha makumi maviri nemipfumbamwe 29 yakakanganiswa nemafasha emvura iri kunaya zvakanyanya mune mamwe matunhu emunyika mazuva mashanu adarika. Mukuru weCivil Protection Unit vaJonathan Nkomo vanoti chinofadza ndechekuti hakuna munhu ati afa mutsaona iyi, uye mhuri dzine misha yakakanganiswa nemvura iyi hadzina kusiya misha yadzo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaNkomo.
Ndoda kutanga kutenda mhuri yeZimbabwe nekuteerera mashoko eyambiro yakapuwa zvichienderana nemazuva mashanu apfuura, apo tanga tichitarisira mafashamo akawandisa ane duti mutengo. Tinodavira kuti patakatanga kuita yambiro iyi mhuri yeZimbabwe vamwe vaimbofunga kuti hazvichiri izvi, vamwe vachiti ndizvi, asi pavaitifonera vachitibvunza, aiwa ndoda kutenda kuti taivatsanangurira. Pangava zvapo nevasingadi kunzwa nyaya dzacho, vanoti vamwe vati ndezvamanyepo, vamwe vati ndimi ana Mwari here, kuti aiwa hatisi vana Mwari, asi njere dzatakapuwa naMwari kushandisa ruzivo rwesainzi ndo runoita kuti tiende pedyo naMwari wacho kuti tizivise vanhu. Ndosaka takapuwazve utongi hwepasi rese nemhuka dzese kuti tizivise vanhu. Vanhu vakateerera. Pakangoita hazo vaviri vatatu vanganga vasina kuteerera, vakarohwa zvavo nemheni, vamwe vakaeredzwa nemvura, asi ruzhinji rweZimbabwe rwava kuziva kuti mvura inonaka iri mukapu kana iri mubhodhoro. Kana ichiyerera yanaya zvikuru, mvura inogona kukuvadza.
Pari zvino pane mhuri here dzamungati dzakabviswa padzimba dzavo kana displaced nekuda kwemafashamu iwayo?
Haina dambudziko iri, harina kuzosvika panjodzi yekubvisa vanhu panzvimbo dzavanogara, asi vanhu vakasiyiwa vasina dzimba tinovaziva havapfuuri makumi mairi nemapfumbamwe tinovaziva ivavo, tichange tichivabetsera nezvitogona kubetsera nazvo.
Kouyawo nyaya yenzizi dzingadai dzisiri kuyambukika pane inonguva, pane nzvimbo here dzamungakurudzira vateereri kuti dai mamira kunge muchifamba nenzira dzakati nekuti nzvimbo idzo dzakakanganisika?
Nzizi dzakaita sana Hoya kunana Mashonaland Central tonyatoziva kuti pari zvino izvi hazvigoni kuyambukika. Tinokurudzira vana kana vechikoro kunyanyanyanya vari kuenda kuchikoro kwavo dai varega kuda kuita chivindi chisipo chekuyambuka nzizi idzodzo, ende mvura inogona kuwandisa yaakupfuurirawo nekumusoro kwezambuko. Totarisira kuti gatiregei kuyambuka mazambuko akadaro. Kana iri nyaya yemheni, apa mheni mukatarisa pari zvino izvi ndiyo yatiurayei vanhu vakawandisa. Saka totarisira kuti vanhu kana mvura yonaya ngavagare mudzimba dzavo dzakanaka dzakasimba vogara vakaenda pasikemiki kana kunamatira mubani. Toziva kuti remweya dzinguva unogona kuti tinoimisa mvura asi tokumbirisa. Dai tarega kuna mabani kana mvura yanaya, regai mvura inaye ichitiri mudzimba. Yapera todzoka nzvimbo dzakasiyana siyana dzetinonamatira. Vamwe vanonamatira mumasinagogi, vamwe vanonamatira pasi pemiti. Kunyanyanyanya vanonamatira pasi pemiti. Tinokurudzira zvikuru kuti kana mvura inaya dai vasiyana nezvekunamatira pasi pemiti.
Avo vange vari mukuru weCivil Protection Unit vaJonathan Nkomo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Masangano anorwira kodzero dzevanhu neanoongorora mafambiro esarudzo nematongero enyika anoti ari kushungurudzwa nokuwedzera kuri kuita nyaya dzemhirizhonga munyika pamberi pesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa munyika gore rino. Evans Zininga anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wemukuru wesangano reAmnesty International kumabude zuva nekumaodzanyemba kweAfrica, amai Flavia Mwangovia, vakati mhirizhonga idzi hadzipi chimiro chakanaka munyika. Asi vachitaura pamisangano nevatsigiri vavo, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti bato ravo haridi zvemhirizhonga nyangwe hazvo richipomerwa kuita izvi.
Tinoziva kuti patinoenda kusarudzo uku, isu muZANU-PF, we will win these elections in peace. We want peace, we want harmony, we want unity. Panguva tataka zvanyirirwa nama British. Taka kumbira kuti mwari orugare ambozorora kuye mwari wehondo. Tikavarakasha, vakainda. Tikati mwari wehondo chimbozorora, toda mwari orugare, ndiye vatinaye mazuva ano. Saka toda kufamba murugare.
Mune mamwe mazuva mumisangano yavo vaMnangagwa vanotaura mashoko anosiyana vachiti bato ravo rinogona kuita zvese zvarinogona kuti rigokunda musarudzo. Vanoti gore rino ra2023 igore rekutandanisa mapato anopikisa.
Nguva yasvika yokutandanisa CCCCC ne MDC.
Asiwo mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vanoti mhirizhonga haiitwi nevanhu kana bato rine varutsigiro rwevanhu.
Violence cannot save a generation. Chero vakaita sei, chero vakaita sei, I can tell you kuti behavior yavo ibehavior vari kuona kuti it is the end of time. Hakuna munhu anorova munhu waanoda. Hakuna munhu anouraya kana achitsigirwa. Hakuna munhu anofundusira kana pane rudo.
Mukuru wesangano rinomiririra nyaya dzevanhukadzi mune zvematongerwo enyika reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence kana kuti WALPE muzvare Sitabile Dewa vanoti nyaya dzemhirizhonga dzinodzima kushingirira kwavo semadzimai kusimudzirana mune zvematongerwo enyika.
Isusu seWALPE nyaya yekukwira kwemacases epolitical violence iri kutishungurudza zvikuru sezvo tanga tichitraya for the past few years kuti tiprepare madzimai tichishanda navo kubvira paelection ya2018 kuti vazotorawo zvinzvimbo zvematongerwo enyika. Mukatarisa madzimai akarohwa kwamurehwa, madzimai atori active atinoti mapolitical activist, vatori active kumobilaiza mamwe madzimai kuti varegiste kuvhota, vazovhoterawo madzimai, pamwe pamwe vanotoda kutoranawo ivo kuti vaite macouncillors kana maMPs, but zvakaitika kwamurehwa zvezviya havambofa vakazoda zvakare kumira vachikwikwidza mune zvematongerwo enyika.
Mukuru wesangano re4H Foundation vaJohn Muchenje vanoti nguva yesarudzo haisi yekurwa asi ndiye kuti vanhu vasarudze wavanoda murunyararo.
So when I say inomirira inoita nezve peace muZimbabwe inova inoshanda nemapolitical parties atingati 7 so far, along to the ZANU-PF, CCC, MDC, NCA, FIS lead, ne ZEFF. Tinoti my elections haisi hondo. Inongori nguva yekusarudza wamunoda kuti akumirirei, angava president, angava MP, angava councillor.
Zimbabwe ine nhoroondo yemhirizhonga munyaya dzesarudzo. Mugore ra 2008 kwakaita mhirizhonga huru munyika yakatumidzwa kuti long sleeve, short sleeve. Vanhu vanopfuura mazana maviri vakafa mumhirizhonga munguva yesarudzo idzi. Mapurisa anoti pari zvino vasunga munhu mumwe chete nenyaya yekwamurehwa. Asiwo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Nyati vaudza Studio 7 kuti vanopara mhaka vanofanira kusungwa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Rimwe sangano rinomirira vararidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti rinofara kuti hurumende iri kuda kuchinja gwaro rine nzira inofanirwa kushandiswa mudzidziso yevana vechikoro veprimary nesecondary, kana kuti competence-based curriculum. Nemusi wemugovera munyori mubazi rezvedzidzo Amai Tumisang Tabela vakati gwaro riri kushandiswa iko zvino richaguma kushandiswa pakupera kwegore rino. Mutungamiriri weATUS vaObed Masaraure vanoti iyi inhanho yakanaka zvikuru sezvo ichivapa mukana wekutarisisa payakatadza kushanda zvakanaka, sezvo yakanyanya kuremera vana vechikoro zvekuti vamwe vakazvisungirira pamusoro pemutoro webasa rechikoro.
Hongu, nguva yekuti karikulamu yedu iriviwe yasvika, inofanira kunge ichigadziriswa tichitarisa matambudziko akaonekwa pakuimplimendwa kwayaitwa pamazuva pamakore manomwe anenge achipfuura. Nyaya iripo ndeyekuti matambudziko mazhinji akasangana nacontinuous assessment learning activities kala ainyanyobva pakusadzamiswa pfungwa zvakanyanya kwakaitwa pakagadzirwa hwaro dzekarikulamu iyi. Zvitarisirwa kunzi bedeni yacho yakazenge yawandisa zvisiri realistic kuti mwana angagone kuzviita here. Takaona vamwe vana vachizvisungirira nana Saint Faith, tikaona zvimwe zvakadaro zvichiitika nenyaya yekuti bedeni yevana pabasa rekuti vaite rawandisa. Apa zvaiitikawo varairidzi vasina gadziriro yakakwana yekuti vadzidzise. Tikaona vana vachitodropa out chikoro chekuhurungwe chakasara chaane vana vatatu vachinyora grade 7.
Saka seATUS chii chamunotarisira panyaya iyi?
Zvotarisirwa panoitwa review iyi, zvinhu zvakaita sekala zvinogadziriswa. Asi tine nyaya yespecialization iyo yakaramba yakangonyorwa mupreamble, asi tichizoona mamandatory subjects akaramba akawandisa. Tinoramba tichitarisa kuti pachazonge pachievaluatwa apa pachatariswa sei tikapromote specialization sei. Tine nyaya yekukurudzira mubato wemaoko, kukurudzira kuita zvinhu zvinoenderana neikonomi yedu. Hazvida kunyanyobuda zvakanyanya mukarikulamu yedu, tinofunga tichiramba zvichitsinidzirwa. Tichitarisawo nyaya dzakaita sezvetechnology zveICT nezvimwe, tinotarisira kuti karikulamu yedu paichanyorwa kana zvinhu zvinofanira kunge zvichiimplimendwa kuti mwana nemwana ashandise kompyuta, karikulamu yedu paichanyorwa pange paine pfungwa dzekuti mari yacho yekuti zviitwe ichabvepi, zvige zviine maproposals ari akambandi, kutazoita nevana vanodzimara vaakusara kumashure, vamwe vachidzidza vachienda mberi, toita vana vashoma vasisawane dzidzo nekuti havana zvikwanisiro.
Vamasaraure, saka chii chamunoda kuona chichiitwa nehurumende pamusoro pazvo?
Tinokurudzira hurumende kuti iwanze maconsultations from all stakeholders, paitwe musonera pamwe kuti tibude nehwaro yedzidzo yevana vedu yakati simbei.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Dzimwe nyanzvi mune zvamagwenya emoto dzinoti pane matambudziko panyika yeZimbabwe, Zambia neMozambique maererano nekufambiswa kweurongwa hwekugaiwa kwemagetsi mudhamu reKariba, sezvakaziviswa nemutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema pakupera kwesvondo. Vakati vachatora danho rekutaura nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vaonesane zvingaitwa nenyika mbiri idzi mukuza kuvandudza kugaiwa kwemagetsi. Evans Zininga akaita hurukuro nemumwe wekomiti inotsvakurudza mafambiro ezvunhu kuKariba Dam vari sachigaro veKariba Residence Association vaSem Mawayo.
Isisu seKariba Incorporate Area Residents Ratepayers Association tinoivhaisa misangano yakawanda-wanda inenge ine nhaurwa dzakafanana. Saka munhaurwa yatakaivhaitwa ndevezhara pachiitwa inonzi Impact Assessment Program, apo vanga vakuvandudzwa kuiswa majenereta matsva nehurumende vakainda kutakatsanangurirwa isisu nevaiita zvenyika dzase dzeprogramu vakatodza kuti hongu taakuvandudza kuwedzera majenereta asi majenereta achawedzerawo achashanda kwemakore maviri nekuti anenge ari pavanoti magaranti saka pamakore maviri achashanda ari anenge asingadzimwe izvozvo zvinova zvezvemajenereta reso anotora mvura yakawanda yaanenge achirasa mvura iyi iri kutorwa murekariba ichirasa kuna zvabezvichenda mozambiki nyika yemozambikiwo haisina mvura iyoyo nekuti inotonhera mafanga asi izvi zvakaitwa nemhosva yekuti ikozvo pakavakwa jemu rekariba hurumende yakanga iripo iyai yakanga ichitirugadza magesi ainomutsa maindastri chese muharare saka magesi akanga aripo magesi aiita kuti maindastri yedu afanichene but now takazotarirepa magesi vanhu vese nyange wekumaruva zvichira kuti magesi akaiswa during the federation period haachakwanisa kuita sustain kumutsa maindastri
pane basa apo vamandifungisa takaona musi wesvondo vekuzambia vekudivi rekuzambia vaichilema purezidendi vekone timu yavo vachitendererawo vachinoona kukariba vachitotiwo pamwe vakawana mukana vachazotaurawo nevekuzimbabwe mvura yacho vanosheyasheya here zimbabwe nezambia mvura iyi
kariba jem rakavakwa during the federation period apo zambia yanga ichinzi neberotija Zimbabwe ichinzi Southern Rhodesia then paipa neSouthern Rhodesia Northern Rhodesia then neNyafaland but the capture city yemaguta awo yanga iri Zimbabwe ndezvatine maindia now ava kana vachifamba takaitosungira kuti tavanova kuita senyika mbiri nekuti dzemu rekariba rinoshatuka nenyika mbiri Zambia neZimbabwe chofa kuitwa panyika mbiri izi ndechekuti it says that they agree and upgrade kana tine vanhu vane muono wakasimba kuita kuti mvura iite seclef nekuti kana ichiraswa nematabhaini ichienda kuna zambezi isaende kunokonzwa mafasha mukumozambiki yocherwa zvakare ichidzoka mulake kariba zvinotibatsira but handizivi vana mazvikokota ndiri kutaura zvemunhu asina kudzidza nezvazvo but maonero angu chokuti mvura iyi ngaito recycle painenge ichiraswa ichitovazve ichidzoka mulake kariba zvinogona kutibatsira nekuti vamwe vedu isisi kuti kuda mvura tiati magesi apombo butathe same time paari kutogwa magesi mozambiki iri kuchemawo nemafadi vanhu vari kuyeredzwa nemafadi kana mvura ichirapa
munoona here ndichipendera zvangu mune ramangwana nyaya yemvura yekariba iyoyi ichizogadzikana kuti zimbabwe yofara zambia yofara mozambiki ichifarawo nyika dzose dzichiwana magetsi anokwana
tikava nemuono wakasvinuka kana ndichiti muono wakasvinuka ndokuti government minister must have matechnocraft achiteerera zvinotaura matechnocraft kuti izvi nezvii zvindo zvinoitika but if you check sometimes how were we surviving in Zimbabwe pamaministers anga aripo pese paiitwa zvinhu vanga varipo zvina kuti vaiadvise let extend is they check hansi kuvati kuda nokuti ministry yepower and energy yezimbabwe ine maministers akachinja chinja akati wandei ledi hapana kuitwa proper handover takeover but the truth is like if we get proper people who understand what the technocrats vatakaisa maministry imomo kuti vari kutodii zimbabwe nezambia zvinogona pa dambudziko redu ndirokuti hapani kunyatsokuteererwa zvanga zvichitaurwa ndatiine zenhoza person ahead and when we told about local consultants takaiginuwa isisi taitoseka kuti hauyo anopendwa the same zvogona kuva zvakaitika kana kunana minista ivo vakanga vari kuti vakatoshorokodzawo
avo vanga vari sachigaro vekariba residents association vasem mawayo vari parunhare kukariba naevans zininga westudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi muzimlive.com mune nyaya pamusoro pemusikana ane makore gumi nemashanu anotida mazadza wekuwarren park muharare akafa mushure mekutsika mvura mumugwagwa akabatwa nemagetsi nemusi wechipiri manheru Munewsday, sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches, rino kurudzira mapato ezvematongero enyika kuti aremekeze upenyu hwevanhu panguva ino nyika yakatarisana nesarudzo. Munewsday makare, zvikoro zvizhinji munyika hazvina kuterera mashoko ehurumende zvikadzorera vana vechikoro kudzimba dzavo pamusoro pekusabhadhara mari yechikoro paakavhurwa zvikoro nemusi wemuvhuro. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Murise pastudio 7 apo. Ndangoti ndichemecheme vakomana zvamakuita live talk izvo handizvo zvataiziva. Live talk yediyaita 1 hour vanhu vachipinda pachirongwa vakawanda vachipa pfungwa dzavo. Now makuita 30 minutes. Ndi pa after all munotidedza vana navhusango regisa vandazonge vanhu vakadhakwa nekuti hataure zvinhu zvinonzikwa. Aiwa gadzirisai ipapa vari megadzirisai makutoti kanganisira chirongwa chedu. Gadzirisai papa. Time hadzinambochinja gore ndiro rimwe rataidzvairi itai kumuchimburwa zvinhu zvenyu musadaro.
Uyu ari kutaura zvekuti kodzero dzevanhu uyu ngaaziye kuti vanhu ivavo havatori mutemo kuvaisa maoko avo, vanoenda kumakotsi. Ndosaka muchiona zvinzi vanhu vomiririra kodzero dzevanhu vanga vari kukoti nenyaya yanhingi asi havagoni kutonga nyaya. Ezvino mapurisa ari kumirira pati yezanupf kumozambiki kwacho kuko ari kutaura kunenge kuchimirirwa pati iri kutonga ndo inenge ichimiririrwa ndo inenge ichabhiusa vanhu ichiita zvese. Saka vanomiririra sei kodzero dzevanhu dzacho? Havatongi nyaya, vanongomiririra bedzi kuti nyaya iende kumakotsi. Ndozvaunofanhwa kunzwisisa izvozvo.
Zita ndinoitwa Dineo, ndiri kuno kuJoburg. Ndoda hangu kungodavira mashoko madiki diki panogara pachiti veZanu PF tisu bato rinotonga. Munoti ndimi bato rinotonga, hamuzvizive here kuti makabira maelection ane Zanu PF? Zamaiwo kuti nyara kutonga kwacho kunoshamisa here, muchingogara muchikoka vanhu kuhurumende yemubatanidzwa? Kana mavawina kwacho munodii kutonga? Munogara uchingonzwa pese pese pamunokumbirwa kuti mutaure moti sebato rinotonga. Bato rinotonga chii? Bato rinotonga vanhu variri kuzvindikita. Bato rinotonga umbavha huri kuitika muZimbabwe. Bato rinotonga kufambira vanhu muchivarova muchivanyangarisa asingazivi kwavaenda. Bato rinotonga richishungurudza vanhu achitora vanhu vasina mhosva muchivaisa majere muchivatongera mhosva dzisidzo. Bato rinotonga kubata vanhukadzi chibharo muchivarepa muchivakanda muchivagora muchivaita mapisipisi. Mutiitire mushe imimi vanhu vezanu.
Mapurisa anonziko haasi kukwanisa kuita basa ravo. Nyaya iri papa ndokuti mapurisa akatoudzwa nezanu pevhu kuti havafani kusunga munhu wenhengo yavo. Kana vakasunga munhu wenhengo yavo wesangano ravo, which means basa rapera. Saka ndonyaya iri papa. Ndosaka muchiona zvoita sekuti mapurisa anopera simba. Akatoudzwa kare kuti vanofanira kusunga vanhu veopposition kwete veruling party. Ndosaka muchiona nyaya dzichiramba dzichienderera dzemhirizhonga papi nepapi. Haisi nyaya yekuti mapurisa havaoni basa ravo, vanorivona, but vakatoudzwa maboundary namalimits avanofanira kushanda nawo kuti uku kusaidira vanofanira kuenda uku vanofanira kubata vanhu ava because ivo havadi opposite. Opposition party ndiyo vasingani. Asi vanhu vebato ravavo chero vakaita mhirizhonga sei, havatendi kutosungwa. Ndonyaya iri papa. Ndatenda hangu.
Aiwa, kune vanhu vakuru vavanhu ava regai muone. Tiri kuhwinya tiri kutora chimuti. Patiri kutora chimuti, aiwa, chisero chichange chachavo, chisero chichange chachavo. Ivo ndovachange vaine nhamo yacho iyo. Ndavarove vagoona kuti kuita sei. Isi tajamuka, hakuna zvakadero. Hakuna zvakadaro. Tauda zvechimanje manje, hakuna zvakadero. Tauda zvechimanje manje. Chimuti ndisi tiri kuchitora chimuti, ndisi tiri kutora BCA. Chimuti chiri kuchasvika BCA, chimuti tiri kuchitora. Ava pana hanzu zvokurova zvaiti zvavo tangwara, hapana vanorova vakakwanisa kuteerera zvavo kutaura izvo. Uriva kurova naamai vedu, vachirova naamai vedu, vachifuisa naamai vedu. Chimuti tiri kuchitora BCA, hakuna zvakadero. Ndezvavo handi inbox tinoona.
Zviri kufa yakatafadzwa mugwani yeZanu PF yako. Zviri kufaya kamakatuma vanhu kuti vanorova machembiri nemadhara kwamurehwa uku. Dziri kuvatika kakana maita zvakadaiso. Dzonyadzomba ivatika chaiko chaiko kuti aiwa takazvindikita vanhu. One day mchawa na mafuta. And I'm very sorry kuneva di beshidiki wakusha ndisiko kuwa wano. Kuti, it's unfortunate kuti muruku zura ila future enyu. Yo, wana mkwani wani kwa kawata kuzimba za wana na shuwa ni mlanga kwa niwa na mlanga kwa niwa na wana mchangu wa vesi wani kwa kawata kuzimba kwa. Ewe mchibatis kwa mna, mchibatis kwa ropa, mchitores kwa ngozi. I'm very sorry. It's very sad and very shame. Tishiti get well soon, job zikala. We love you so much. It's no good. Mwana wevu, upore, uzoke, uzoke kubasa lako. Kubaisha kwa na usha kuda mwana wama hii.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeSomalia inoti yavhara makambani ose ari kubatsira nemari chikwata chinopfurikidza mwero chiri kuyevisa cheAl-Shabaab. Mutungamiri wehurumende yenyika iyi vaHamza Abdi Bare vataura mashoko aya kuEgypt uko vari kushanya. Vati vavhara makambani anodarika mazana maviri nemakumi mashanu. Mauto eRussia neUkraine ari pakurwisana kunotyisa kwaitika mudhorobha reSoledar zvinoratidza kuti mashoko akataura nechikwata cheWagner chiri kubatsira mauto eRussia kuti ainge atora dhorobha iri haasi chokwadi. NATO yaburitsa mashoko ichiti kumira semusamba ngwena kwemauto eUkraine muhondo iyi anoratidza ushingi. America nezuro yakazivisa kuti ichadzidzisa mauto eUkraine kushandisa zvombo zvepatriot missiles zvashorwa neRussia ichiti America yava kupindira muhondo iyi. Muchikamu chino tinotarisa zvaitika muAmerica. Nezuro ndege muAmerica dzakambomira kubururuka mushure mekunge makombiuta ebazi rezvendege reUnited States Federal Aviation Administration adhinguka. Izvi zvakakonzera kunonoswa nekukanzurwa kwenzendo dzendege dzinoita zviuru zvipfumbamwe. Nezuro masikati ndege dzakatanga kubururuka zvishoma zvishoma semazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Misha makumi maviri nemipfumbamwe kana kuti 29 yakakanganiswa nemafashanu emvura iri kunaya zvakanyanya mune mamwe matunhu emunyika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu nemamwe anoti ari kushungurudzwa nekuwedzera kuri kuita nyaya dzemhirizhonga munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muina Chris Gande nenhau dzeIsindebele.